Tangashima kitare 2002 dere form 3
tinowanzoda kunzwawo kuti vabereki vaiti chii pamunenge muchitanga zvemagitare
vabereki vangu they were happy like my mom my baba vangu kanga vatoshaya saka ndanga ndasara namai vangu havana kumbopokana nazvo nekuti ndaigana ndagara ndichiimba kukwaya yemuchechi
mimanzi yenyu iri kutambirwa sei muchaonga uku
ya vanhu vari kutambira music yangu zvakanakisisa zvakanakisisa vanhu vari kuida zvakanyanya ya chinhu chakanaka chiri kutambirwa nevanhu kuti chakanaka
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
ya machallenges arimo akawanda ndingangoti kushaya support kushayawo anokufambisirawo music yako kuti iende kure internationally nyangwe even uno muzimbabwe matoziva muchaimu kuti ifambi iendewo hapana anokwanisa kukulingisawo nemashows chaiwo hapana saka zvinhu zvakaita kundiomerawo kuti ndingazvifambisa sei kuti ndiwanewo kubudawo ndichiita mashows tindiwanewo anondibatsira kuti nyange paredhio chaipo ndibudewo ndichinzwikwawo muzimbabwe yose unotoshaya kuti unotitangira papi anokubatsira ndiani vanondibata panhamba dzangu dzinoti 0783577433 kana pafacebook page iripo dzata inonzi chelamix@gmail.com
mune mashoko amungasiyirewo vatsigiri venyu here
mashoko amudongosiyirawo vateereri vatsigiri ndekuti rambai muchinditsigira kuti zvinhu zvacho zvifambe mukaramba muchinditsigirawo ndinokurawo muindastry ende ndinofarawo nekuti music yangu ndoda kuti iite internationally ine zvainazvo mukati mai
kari pamwoyo kamunoda kuti timborova kanzwisa was a friday kudai so ndekapi
chimbo changu chandinonyanya kufarira chandisatsirai ya chimbo chinonakidza zvakanyanya chinonzi murudo takachinyora ndichichinzwa pamwoyo saka ndoda kuti muchiteerere mumunakidzwewo semanakidzo
nyavara zvako pepini ndiri kutwasa changu nozviziva kurara musango zvoziva zvinorwadza sekufamba mukoto kurara wega semutombi kudyiwa nemakoto dzimwe nguva kustudio ndina seuso ndichirova manhamba pila ikokano ndinouya musaore moyo ndiya wangu iwewe njula vaive vana vesho waini ndinobuda moyo wako iwewe usape wabunduka nemwerera ini ndichinge ndabuda naini vanouya pedyo munzeve dzigokuluma usaterere mashoko anoparadza vamwe vacho vanozoseka iwo sandaka kutopizuka kuona tichidanana mudiwa wangu iwewe vaiginowe pamoyo semagesi emuchina anonditokonya tokonya sehoni pamapiwa anondidaidza uya kugeze mbada chingopedza chete ibva wabatidza amplifaya ndokutambira kadhanzi kerudo kuchindikisa seginga remutito nekakuramba tichiiva
anofamba amwe anenge achitofuratira kutorizesa manwa dai warambana ipfungwa rudziko unhu une mateya kudaro akomana bva mwatifudza wange makwai.